Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 15/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kusungwa kwevatungamiri varo nekupondwa kwemwe nhengo yebato iri muzvaremo Blessing Ali. Mumashoko kuvatori venhau mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga varoora retired colonel Muinotobo Baloyi vakoti voronga kuramwa mabasa mushure mekutambiriswa madhora makumi matanhatu US$60 pachikero chemari yekubhanga kana kuti bank rate nezuro Iye ndiyo mimi ya misoro ya nao zedu za nasi chipa kuno kustudio 7 ili mu Washington DC. Gweta ramuzare mo Blessing Ali abo waka pambu wa waka zoani kwa waka pondu waku Beatrice wa Job Sikala. Pamwene nengo ye paramende eno mirira chitungiza North wa Godfrey Sitole. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika nezuro kuchitungwiza kuri kuchemerwa muzvare Ali. Zvichakadarowo mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanziwo vari kutarisirwa zvakare kumiswa pamberi pedare mangwana nemhosva yekuponda. Magweta ari kumiririra vasikala navasitole anoti vaviri ava vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yakaitika nezuro kunyatsime kuchitungwiza pakati penhengo dzezanu PF nenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati vaviri ava vakambonyimwa chikafu vari mumaoko emapurisa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vaNyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa ari kusanda zvakasimbarara kuti asunge vose vane chekuita nemhirizhonga yakaitika kunyatsime nezuro. Zvichitevera kusungwa kwavasikala navasitole nezvemhirizhonga iyi, vaNyati vativo vari kutsvaga varidzi vemotokari dzine nhamba dzinoti AEFD 36 AEN 7607 AEDZ 1128 AFE 9836 pamwene AEJ 0651. Vanoti motokari idzi dzakaonekwa dzichisiya vanhu vanoita zvematongerwo enyika kunyatsime kwakare kwakaitika mhirizhonga. VaNyati vaenderera mberi vachiti pane imba yakapiswa kunyatsime kwakare pamhirizhonga iyi uye dzimwe dzimba makumi maviri dzikaputswa mumhirizhonga iyoyi. Vatiwo pane zvitoro gumi nezvitatu zvakapwanywa panzvimbo yemabhizimusi yechibhanguza shopping center uye pane kireshi yakapwanywawo mumhirizhonga iyoyo. VaNyati vaenderera mberi vachiti pane vanhu vanomwe vamhanyara nyaya dzekurohwa pamwe nekupwanyirwa midziyo yavo zvichitevera mhirizhonga yanezuro. Mutauriri wemapurisa akurudzira vose vane ruzivo nezvemhirizhonga iyi kuti vazivise mapurisa uye vati vatumira mapurisa akawanda kunyatsime kuti vachengetedze runyararo. Hanzvadzi yamuzvare mo Blessing Ali vaWashington Ali vaburitsa mashoko kuvatori venhau vari kuBritain vachishora kusungwa kwavasikala navasitole. Vati havasi kuzoviga hama yavo kudzamara vakapondwa vakaponda havasungwa. Vati kusungwa kwavasikala vanove gweta remhuri yavo kunoratidza kuti kushungurudzwa kune zvematongero enyika mukati kwamuzvaremo Blessing Ali kuri kuenderera mberi kunyangwe nemurufu. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vapikisana nemashoko aya. Mwana wemufi Silent akaudza vatsigiri vebato reTCCC vaichema mai vake kuti vatsigiri vezanu PF vari kuvashungurudza zvakanyanya. Munyaya yemutungamiri wesangano revadzidzisi kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe reATUS vaObed Masaraure vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare mangwana zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nerufu rwava Roy Isa vakambonzi nedare vakadonha kubva kukamuri yechinomwe kana kuti 7th floor paJameson Hotel vakadhakwa muna 2016. VaMasaraure vari kuramba mhosva iyi. Munyori mukuru muATUS vaRobson Chere vati vanga vachida kupa chikafu kuna vaMasaraure vakundikana nekuda kwemapurisa akawanda anga akapakatira pfuti pakamba yeHarare Central. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika dzeparamende pamwe nemakanzuru gore rinouya uye sangano reZimbabwe Peace Project rinoti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kuramba dzichiwanda munyika pamberi pesarudzo idzi. Sangano revakoti reZimbabwe Nurses Association rinoti rapa nengo dzaro kusvika mukupera kwezuva nhasi kuti dzibude nechisungo chekuti dzombomira kuenda kubasa here kana kuti kwete nekushaya mari. Sangano iri rinoti bodhi rinofanira kutarisa nhunha dzaro dzeHealth Services Board riri kuramba kutaura nevakoti nezvinyaya dzemari. Hatina kukwanisa kubata mukuru weHSB Dr. Paulina Sikosana sezvo vange vasati vapindura mubvunzo watavatumira, asi kuti tinzwe zvizere Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Tiri kutsutsumwa kwazvo mushure memari yatambirwa nevashandi inoiyo yakatambirwa nezuro. Mamuhoro uyu wakauya nezuro muhoro unorwadza, unoshungurudza moyo, unoita kuti vashandi vatsutsumwe, vashandi varwadziwe, vashaye pokubata. Mari yakauya nezuro yakatikachamadza.
Vakoti vakatambiriswa mari chaizvo yamuri kuti yakavakatyamadza.
Zvingaitawo here kuti hurumende shuwa ingapa munhu mari inoita iyo 20,000, 25,000. RTGS panguva yatiri inei kuti akwanise kurarama nemhuri yake.
Zvii zvamava muchitarisira kubva kuhurumende?
Taitarisira isu even nyangwe tisiri kutaura navo vane nguva vasiri kuda kutidedza, vasiri kuda kuti titaure navo tichivanyorera, tichivataurira zvinorwadza vashandi vachiignore, vachiramba vakanyarara. Tinoshamisika kuti taifunga kuti vanokwanisa kuzvifunga voga kuti aiwa nezvaitika muekonomi for the past 2-3 weeks ago mari yemunyika muno yaramba ichidonha. Tiri kutarisa izvozvi tichiona kuti bank rate $100 yava ku almost 4,338 iro wiki rineri, and mari zvinoreva kuti 38,000 RTGS ndo yakutenga $100 pa bank rate. Iye mushandi opiwa 20,000, zvinoreva izvo kuti apiwa mari isikakwanisi kutenga $60, takatarisana ne bank rate rinova iro ravo ivo hurumende. Tikazoenda pa black market rate rava more than 500, zvinoreva izvo kuti mari yapiwa mushandi iri less than $40, $40 equivalent. And kuti titi mushandi achapedza mwedzi nemari iyi nekukwira kwakaita zvinhu even nema US dollar muzvitoro nezvese zvatingararama nazvo, zvinhu zvinototishamisa kuti chii chaitika mwedzi uno.
Saka vakoti vari kuti moto radano ripi?
Vanhu vedu vari kutsutsuma, vari kutaura, vari kutiti tiudze hurumende kuti mari haisi kukwana zvachose, havakwanisi kuti vangaramba vachienda kumabasa kana zvakamira zvakadai. Isusu zvataita sebazi rinomirira vashandi hatidi kuti tiite sokunge tisu tavati mari haikwani. Saka takanyorera mamembers edu ose akatekeshera nyika nezuro kuti vatiudze kuti vari kuti tochiita sei.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi mumashoko kuvatori venhau kuti mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, avo vakarambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa, vakaroora mudzimai mutsva aive muchiuto Kenel Miniatabo Baloyi, uyu muchato wechitatu wavaChiwenga mukati memakore 12. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo musangano wemitauro yemuZimbabwe kana kuti National Languages Conference kuVictoria Falls mangwanani anhasi. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati mudare reparamende munoshandiswa mitauro mitatu chete, asi chishuvo chavo ndechekuti mitauro yese muZimbabwe icherechedzwe.
Hurumende yedu haisi kuzosiya vamwe kunze mukuchengetedza mitauro, tsika nemagariro avo. Tine chitsidzo chekushandisa mitauro yese yemunyika yeZimbabwe. Kusvika pari zvino, hurumende yakanyora magwaro ayo kubva muchirungu kuenda kumitauro yese yemunyika, kusanganisirawo nyaya dzebumbiro remitemo uye chirwere checovid-19.
VaMnangagwa vati zvakakosha kudzidzisa vana mitauro sezvo zvichichengetedza tsika nemagariro evatema. Musangano wemazuva matatu uyu wakatanga nezuro uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nezvekuva nemuono mutsva pakushandiswa kwemitauro mubudiriro yenyika kana kuti redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards vision 2030 and beyond. Mumwewo ari kupinda mumisangano iyi kuVictoria Falls ari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima vaNikros Kanjengo, vanoti vafarira mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika.
Tinonzwa kufara zvikuru neurongwa hwaparurwa nhasi nemutungamiri wenyika weNational Language Policy inoita kuti isu vana veZimbabwe tinzwe kuti tisuwaridze vayo, nokuti hunhu hwedu, culture yedu, mafambiro edu, mararamiro edu are part and parcel of our own features or characteristics. Saka nyaya yemalanguage yakatikoshera.
Amai Patricia Chinyama vanodzidzisa mitauro kugokwe vatenda hurumende nekuvapa mukana wekupinda mumusangano uyu.
Ini ndozivo Patricia Chinyama, tiri kuno kuVic Falls. Tinotenda basa rabatwa naPresident edu rekuti kurudzira mitauro yedu ririmirwa mai. Tinongotendawo nekuti kurudzira sesu madzimai.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti mitauro yakakosha zvikuru uye inofanira kucherechedzwa.
Language policy chinhu chakakosha pasi rese. Tinoona kuti nyika dzakawanda dzakabudirira dzine language policy kana mutauro wakajeka kuti vanhu vanenge vachidzidza sei. Vana mazvikokota namagogodera edzidzo anotaura kuti vana zvikuru sei kubva kuECD kusvika grade 3 vanenge vachifanira kuti vadzidze nomutauro wavo, izvo zvinozopa kuti vabudirire uyezve vachidevelopa unyanzvi hunokwanisa kuzobetsera nyika.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzemitauro ichishanda nechikoro cheGeorge Washington University School of Law muno muAmerica vaBenjamin Gatawa.
Vanhu vanoziva hunhu tsika remagariro edu kuburikidza nomutauro wedu, nokuti mutauro haangosiri mashoko, chitori chivanhu, chitori tsika uye atori magariro evanhu vanotaura mutauro iwoyo. Kuziva vanhu zvakaperera hunga waziva mutauro wavo. Ukarasa mutauro wako, warasa hunhu hwako, warasa tsika dzako uye warasa zvauri. Ukatora mutauro womumwe munhu unenge wakuzvidza iwe munhu iyeye Ya, nga kuhonese munu wakainza na nae.
Akandike kutanga musangano we mando iyu uchitwa munyika. Musangano uyu uchapatsira pakunyorwa kwe bili reje mtauro chaendeswa kudarere paramende kutirizo tambiru wa semutemo. Zimbabwe ine mitauro gumi nemitanhatu inocherechedzwa mubumbiro remitemo kunyangwe paine mimwe yakawanda inoshandiswa nevamwe. Musangano uyu uri kuunganidza nyanzvi dzezvemitauro yechivanhu kubva munyika yeZimbabwe nemuAfrica. Vabereki vave kuita maonero akasiyana pamusoro pemari dzechikoro dziri kuwedzerwa zvichitevera kushaya simba kwakaita mari yemunyika zvichienzaniswa nekuAmerica. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mubereki anoti hapana chakaipa kuti mari iwedzerwe ndivaMusa Mandimika avo vane mwana anodzidza paNgezi High School kuMondoro.
Saka totinga because mari tikaibhadha haishandi ipapo zvinhu zvaizvozvo zvinhu vacho zvinotengwa later on zvakaa nechingwa chevana hazvitengwe cheshe one time chetemesa vanotenga pachina chaita chabudiwa.
Vamandimika vanoti zvainge zvakanaka dai mari yechikoro yese chibhadharwa nemari yekuAmerica iyo inodzikamisa mitengo yezvinhu, asi vanoti zvinonetsa pachitariswa mari iri kutambiriswa vanhu munyika.
Zvakatonaka kuti mazvikoro zvikwanise kunge zvichironga zvakanaka zvisingapiri nemaaratiche zvine zvichizopira vanenge vakabhajeta zvodhisika mabhajeti aya every time dharibha varidzokora kuti mabhajeti akamboita futi nemaaratiches bhajeti yaratiches haiite nekuti unanga vachingobhajeta zvakamubhajeta futi mapurisi echinja uta mabhajeta futi asi nemahwisa tinoona mabhajeti akamushete zvegore refu.
Asi mumwe mubereki ane mwana anodzidza pachinhoye High School vaIsraeri Nyandoro vanoti zvikoro zviri kungowedzera mari pasina kuirana nevabereki.
Pakutopapo kana achiitwa kana muri mumusha munogara vanhu zvofanira kutanga zvagarwa pasi nekuti taakungoona matopapo achinyuka mune zvimwe zvikoro unongozvonzwa kunzi kwaitwa topup kana onzi vamunzara. Topup inofanira kuitwa vanhu vachikonsidhawo vachivari vanocherechedzawo kuti upfumi hwedu hwakamira sei munhu. Kune vapamudzirwa mari here?
Mutauro webazi redzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti mari yedzidzo kana kuti school fees inongowedzerwa chete kana zvikoro zvataurirana nevabereki, asi mari dzekuchengetwa kwevana pazvikoro kana kuti boarding fees hainei nekuirana sezvo vakuru vezvikoro vachiona zvakanakira mwana. Vandoro vakurudzira vabereki kuti vaendese vana kuzvikoro zvinoenderana nehomwe dzavo.
Vabereki vanofanirwa kuziva kuti kana vaendesa vana vavo kubhodhingi vokusarudza kwavanenge vaita zvichienderanawo nehomwe yavo. Saka kana waendesa mwana wako kuchikoro kubhodhingi pachirungu tinoti waendesa kuluxury, saka iwo unenge uchifanira kukwanisawo kuti ubhadhare kuti mwana iye akwanise kuwana chikafu, akwanise kuwanawo mvura yekugeza, akwanise kuwanawo kunge pekurara pakanaka.
Zvikoro handizvo chete zviri kuwedzera mari dzekubhadhara, asi nevemapepanhau nevemuzvitoro vari kuita zvimwe chetezvo. Bepanhau reNewsday iro raisimbotengwa nemadhora emunyika anoita mazana matanhatu kana kuti $600 rave kutengwa chiuru chemadhora emunyika kana kuti 1000 kutanga nhasi. Mumwe muverengo bepanhau reNewsday vaonias chafausipo vanoti havachakwanisa kutenga bepanhau ravanofarira nekuda kwemutengo.
Munhu achakwanisa kuona newspaper because mari yenewspaper yakutofurai mabundles anga chichema-chema. Kana tachichema-chema mabundles kujusa what more manje mari yekutenga bepa yakutokwira more kwese bhozi mwenyaya dzinobuda manewspaper dzibude paonline ndo dzatinichitera isusu pakutenga mapepa ono but kana atokwira daiso hapana news dzatichatokwanisa kunzwa.
Sachigara varimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti sangano ravo rinochishikana zvikuru nekukwira kwemitengo yemapepanhau nemasaisai sezvo zvichiguma zvotyora kodzero dzevanhu dzekuwana mashoko ane chekuita neupenyu hwavo.
Zviri kuitika munyika maerano nego kuida kwa mitengo mu maproducts e media zvino zvinoti shunguru dzachose nekuti tinenge takatarisira kuti ruzhinji rwenyika rwakatekeshera kose kumatimana eZimbabwe rwuvewo yatingati information mumafingertips avo vasangane nezvinhu zvinenge zvichiitika zuva nezuva.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru kana nyika ikaramba ichishandisa mari yemunyika. Asi mukuru webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunja vanoti havasi kuzodududza mukushandisa mari yemunyika. Nezuro pamusika wemari yekunze weRBZ auction rate, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 338 kana kuti 1 US dollar to 338 Zimbabwean dollars. Pamukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 1 US dollars to 450 Zimbabwean dollars. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuronga kushanyira dunhu reMiddle East muna chikunguru kanova kekutanga kubva zvavasarudzwa kutungamira nyika. VaBiden vari kutarisirwa kushanyira Israel, West Bank neSaudi Arabia. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vazivisa nhasi nezvekuumbwa kwekomiti yekuedza kuunza runyararo munyika iyi pakati pehurumende nevakapanduka vedunhu reTigray. Hondo iyi yave negore nemwedzi mitanhatu ichirwiwa. Komiti iyi iri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaDimeke Mekonnen. Zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi. Vamwe vanhuwo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakamanikidzwa kuenda kuupoteri. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaLloyd Austin vari kutungamira mamwe makurukota kubva kunyika 12 dziri kubatsira Ukraine kurwisa Russia kuti vaone kuti vangaibatsira sei nezvombo zvairi kuda. Nyika dzose dziri kusangana dziri mugungano reNATO. Musangano uyu uri kuitirwa kuBrussels kuBelgium kune muzinda weNATO. Makaterera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu nhasi muchikamu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro naGogo Spiwe Kachidza Mapfumo zvichitevera urongwa hwekuparura bhuku ravo revana A Trip to Zimbabwe with Gogo, uo hwavakaita mukupera kwesvondo kuEdmond kuCanada. Hwavanoti hwakabudirira zvikuru. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakanyora bhuku rimwe rakapublishwa iko zvino rinonzi Trip to Zimbabwe with Gogo, iro ratakaparura musuwe mugovera wapfuura uyu kudhorobha rinonzi Edmonton kuno kwaAlberta. Uku kuparura uku ndekwechipiri. Pakutanga takaparura muno muCalgary mandinogara. Ava vanhu vakauya vakasapota vakawanda vachitengera vana vavo mabhuku. Vamwe vakanga varitenga paAmazon, vamwe vacho vakauya tikabva tavasainira bhuku vakabva vatenga mabhuku nevana vavo vachifarira chaizvo kunzwa idzi nyaya dzaitarwa naGogo.
Chii chikuru chakaita kuti mufunge kunyora bhuku revana ivi?
Bhuku iri ndakarinyora kuitira vana vakawanda vari kudiaspora kuno wanobva kuZimbabwe wasati wasvika kuZimbabwe wasati waenda kuZimbabwe asi wanongonzwa nyaya dzinotaurwa dzakangowanda wanda dzekuZimbabwe saka bhuku iri ndere vana vari between ages kuma 4 years old kusvika kuma 15 16 vanogona kuverengerwa vari vadiki kuti wanzwe nyaya dzekuZimbabwe neawo vanokwanisa kuzozvinga vachizviverengera vachinzwa nzvimbo dziri kuenda gogo nevazukuru vavo
saka riri kutambirwa sei bhuku renyu mamuri kuri parura umu
kuEdmonton kwakataka parura bhuku musi mugovera aiwa vanhu vakauya vakawandisisa ngekuti patakaenda ikoko takabatana nerimwe sangano rinonzi Black Literacy Code rinokurudzirawo kunyorwa kwemabhuku nevanhu vanobva kuAfrica richikurudzirawo vana vemaAfricans kuti vakwanise kuverenga wadi chido chekunyora mabhuku kana kuverengawo mabhuku saka takabatana nawo kuti tiparura bhuku iri kuEdmonton aiwa vanhu vakauya vakawandisisa vakauya nevana vavo gogo ndikavaverengera bhuku iroro vakafara vanhu vakafarira chaizvo nevabereki vacho vachifarirawo kunzwa nyaya idzi zvekare vachibva vatenga bhuku tichivasainira bhuku vachibva vatenga asi kusapotwa kwayakaitwa kuEdmonton kwakafadza chaizvo ngekuti vanhu vakauya vakawandisisa zvekuti vasina kuuya vakatotaurirwawo nevamwe kuti ii masarira kuno ngekuti bhuku iri rinofadza kutura vana ava kuti kana vazodzokera kumusha vanenge vachionawo zvekutarisira kuti vanoona muZimbabwe ngekuti vazhinji vacho havasati vaenda vamwe vakauya vari vadiki diki kuno nemaparents avo vamwe vacho vakazvarirwa kuno zvekuti pamwe vanenge vatosvika 9 years vasati vadzokera kumusha
chii chikuru chamungati chingawanikwa nevana kubva mubhuku renyu iri A Trip to Zimbabwe with Gogo?
A Trip to Zimbabwe ibhuku riri very positive and zvechokwadiwo sekuziva kwatinoita Zimbabwe inyika yakanaka kune nzvimbo dzakawanda dzekuenda dzekuti asati asvika kuZimbabwe anenge achifarirawo kuenda kunoona nzvimbo idzi dziri kuZimbabwe nekuti it's a beautiful country tinozviziva izvozvo saka bhuku iri rinotora vana ava richienda nawo kunana Wange Safari Lodge vachienda kunoonawo maanimals ariko musango in the natural habitat vachitodziona mhuka dzacho mubhuku imomo gogo vakaenda nawo kuVictoria Falls vakavarakidza Moswatunya vachiona zvese zvinoitwa kuMoswatunya mabanji jumping and going down the Zambezi River vachionawo mhuka dzemumvura zvekare vachizodzoka kuHarare nagogo
mune ramangwana urongwa hupi hwamuinawo hwekushambadza bhuku irori
tichada kuparura iri bhuku zvekare muno muCanada ndichikuronga kuti munana August ndichaenda kuToronto ndakadaidzwa nemamwe madzimai ari ikoko ari kuda kuti ndiuye kuzotaura about bhuku redu irori A Trip to Zimbabwe vachiuyawo nevana vavo vachiona zviri kutaurwa nenyaya yebhuku iri zvekare muna October ndiri kuenda kuLondon kuUK kunoparura bhuku iroro zvekare ngekuti kune vaZimbabweans akawanda vari kwese kwese kuUnited States tichaona kuti pakusama ipapa pandichaona kuti ndingaende kuWashington DC ikoko kana kuNew York kani kwandinokwanisa kuwana maZimbabweans akawanda tikangoorganiza ndinoenda ndinoparura bhuku iroro totengesera vana bhuku bhuku iri rakanyanya kunangana nevana vari mudiaspora vanobva kuZimbabwe vasati vaenda kumusha vanenge vasingakwanisi kuuya panoparurwa bhuku vanogona kutenga bhuku iri paAmazon ngekuti riri paAmazon
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Gogo Spiwe Kachidza Mapfumo vari parunhare kuCalgary Alberta kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLaptop Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa kusagadzikana kwakaita nyika nenyaya yezvematongerwo enyika mushure mekupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Muno kwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mumuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.